Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Nosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina chikumi 10/2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutongi mukuru wematare edzimhosva vaLukumalava vachenurwa nedare repamusoro richiti havana kuzvidza matare edzimhosva pavakadzokera kubasa.
Kutarisa nyaya dzekuti tigadzire maelevators ari pahigh court yemuHarare, paHarare Magistrates Court nekutrade court kuBulawayo. Tiri kutarisa nyaya dzekuti mabumbiro emutema anoti Maintenance Act, Children's Act, Domestic Violence Act taise braille language kuti vanenge vasingaoni vaya vakwanise kunge vachaerenga vachashandisa pavanoenda kumatare edzimhosva.
Judicial Service Commission inoti iri kuvandudza mashandiro ematare ese munyika, izvo zvicharerutsa vakaremara. Zimbabwe Electoral Commission inoti vanhu havasi kubuda neuwandu hwavo kunonyoresa kuvhota. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutongi mukuru wematare edzimhosva vaLukumalava vachenurwa nedare repamusoro richiti havana kuzvidza matare edzimhosva pavakadzokera kubasa mushure mekunge vaendeswa kumudyandigere nedare redzimhosva. Thomas Siripasi anotipa nyaya inotevera.
Vatongi vedare repamusoro vaviri, amai Emitsanga naamai Sylvia Chirao Mugomba, vatura mutongo wekuti vaMalava havana kuzvidza dare nekuenda kwavakaita kubasa. Mushure memazuva gumi dare repamusoro ratura mutongo wekuti vakanga vasisiri mukuru wevatongi munyika, zvichitevera kuvandudzwa kwakaitwa bumbiro remuteme yenyika. Vatongi ava vati nepamusana pekuti vaMalava vakadzokera kubasa mushure mekupikisa mutongo uyu. Izvi zvinoreva kuti mutongo wakaturwa nedare repamusoro wakambosendekwa parutivi kudzamara nyaya yapera kunzwikwa kumatare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakashandisa masimba avo semutungamiri wenyika kuwedzera temu yavaMalava nemakore mashanu mushure mekuvandudzwa kubumbiro remutemo. Izvo zvakaita kuti Gweta uye vari mutungamiri weZimbabwe NGO Forum vaMusa Kika vakwire kumatare vachivaMalava Lava vakange vazvidza dare pavakaenda kubasa. Mushure mekunge vamwe vatongi vedare repamusoro vatatu vatura mutongo wekuti vaMalava vakanga vasisakodzere kuva mutungamiri wevatongi munyika sezvo vakanga vasvitsa makore makumi manomwe aive mubumbiro iri risati ravandudzwa kuti vachimira basa semukuru wevatongi. Mukuru anoona nezvemitemo muZimbabwe NGO Forum vaUbert Mandinde vati vachiri kuzeya zvaturwa nedare kuti vaone kuti votora matanho api.
Takanga taita chichemo chikumbiro chiri chekuti vaMalava vaendeswe kuTirongo kwemedzi mitanhatu, kana kuti vozosendekwa parutivi ivo vaende vanogara kwavo kuba. Chikumbiro chedu charaswa nedare, bari zvino hatisati tawana zvikonzero zvizere zvacharasirwa. Chikumbiro ichochi takamirira mareasons azere, kana tawana tichazoramba tichikurukura nazvo, asi kusvika tawana konzero zvizere hatina zvakawanda zvekutaura.
Dare reSupreme Court harisati ratara zuva rekuti chikumbiro chemuchuchisi mukuru munyika vaPrince Machaya negurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi chekuti mutongo wakaturwa nedare repamusoro wekuti havasisiri mukuru wevatongi munyika uraswe. Mune imwewo nyaya, dare repamusoro nhasi ranzwa chikumbiro chesangano rinomirira vagari vekuchitungwiza rechitungwiza Residence Trust kana kuti Chitrust chekuti hurumende iregedze kupwanyira vanhu zvivakwa zvavo. Chitrust inoti zviri kuitwa nekanzuro yechitungwiza, mapurisa pamwe nebazi rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu zvekupwanyira vanhu zvivakwa zvavo zvavanoshandira, izvo zviri kunzi hazvisi pamutemo, zvinotyora bumbiro remutemo yenyika iro rinoti kuti vanhu vapwanyirwe zvivakwa zvavo panofanirwa kunge paine mutongo wedare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mutori wenhau Jeffrey Moyo acharamba ari muchirongo kusvika musi wachikumi 24 panguva iyo magweta ake ari kukumbira dare repamusoro kuti apiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Moyo uyo anonyorera bepanhau renew york times ari kumirirwa nava Doug Coltart uye mudzimai wake anga ari mudare nhasi asi haana kukwanisa kutaura naye. Vanhu vashanu vakafa necovid-19 nezuro uye vamwe zana negumi nemumwe chete vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vafa nechirwere ichi vava chiuru chimwe chete nemazana matanhatu nemakumi maviri nevaviri kana kuti 1622. Vanhu vabatwa necovid-19 munyika yose vava zviuru makumi matatu nezvipfumbamwe nemazana mana nemakumi matatu nevaviri kana kuti 39,432. Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu vabaiwa nhomba yekutanga munyika yose vava zviuru mazana matanhatu nemakumi masere nezvipfumbamwe nemazana mapfumbamwe nemakumi maviri kana kuti 689,920. Vabaiwawo nhomba yepiri vava zviuru mazana matatu nemakumi mapfumbamwe nezvina nemakumi matanhatu nevatatu kana kuti 394,063. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi munyika yose senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaparura zviri pamutemo nezuro urongwa hwehurumende hwakanangana nekugadzirisa matambudziko anosangana nevakaremara pamwe nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kushanda nekugara mudzimwe nyika. Safari Njema anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pachiitiko ichi muHarare nezuro vaMnangagwa vakati zvakakosha kuti veruzhinji vakoshese kodzero dzevakaremara uye kuti dzichengetedzwe pachishandiswa chirongwa chitsva chavakaparura.
It is incumbent on all of us to shift from perceiving persons with disabilities as objects of charity, medical treatment and social protection, and instead view persons with disabilities as being capable of productively participating in the building of our great country Zimbabwe.
Tese tinofanira kutanga kuona vakaremara sevanhu vane kodzero dzakafanana nevamwe vanhu vese. Ava vanhu havafaniri kunzwirwa tsitsi kana kutarisirwa pasi. Vanofanira kuonekwa sevanhu vanogona kuita mabasa ebudiriro munyika nekuvakawo Zimbabwe.
VaMnangagwa vakati vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vane kodzero nezvishuwo zvinofanirwa kuremekedzwa pamwe nekuchengetedzwa. Izvo zvakapa kuti hurumende iwe negwara rinobata kodzero dzavo. Vachitaurawo pachiitiko ichi, gurukota rezvekugara kwakanaka kwevanhu vaPaul Mavhima vakati chirongwa chehurumende ichi chichabatsira kusandura upenyu hwevanhu vakawanda vakaremara.
Vana vanorarama neurema vanofanira kuendeswa kuchikoro pachena pasina chinobvunzwa kuvabereki. Chechipiri, pose panoenda kumakosi akaita sana teachers training, emanesi nemamakosi akasiyana-siyana, tinofanira kuona tine 15% yevanhu vanorarama neurema vari muzvidanho izvozvo.
VaMavhima vakatiwo gwara rehurumende rakanangawo nekuchengetedza kodzero dzevana veZimbabwe vari kunze kwenyika sezvo vana ava vaine kodzero dziri mubumbiro remitemo yenyika.
Tinoda kuti vaende tichinyatsoziva kuti vanhu ivavo vaenda kwakati tigokwanisa kumiririra kodzero dzavo variko, uye tinenge tichida kuti kana tava kuitawo maprograms ekuti vane zvavanounza kumusha zvive zvinhu zvinenge zvakarongeka tichinyatsoziva kuti zvakamira sei. Chatinonyanya kuda ndechekuti vana veZimbabwe kana vachinge vabuda kunze, isu sehurumende tinofanira kuvaprotekta variko.
Afrika vanyasha nhau vakati chirongwa chehurumende ichi changa chakamirirwa kwenguva yakareba nevakaremara vakawanda.
Kuti zviite zvinhu izvi zvisazokanganwi kufanika zvekuitwa constitution nemamwe mabills ese aripo akaiswa ngave United Nations nezvimwe zvakadaro, chikudiwa ndechekuti varimo vacho mumaministries vanoona nezvevakaremara vafanira kunge variwo vakaremara nekuti pakaiswa munhu akadaro haangakanganwi kuti pane zvinhu zvekuda kugadzirwa kuti upenyu wangu uite zvakanaka.
Vanomiririra vakaremara mudare resenate amai Rejoice Timire vakati chirongwa ichi chichapa mukana kumunhukadzi akaremara zvinova zvanga zvisingaitike pamakore ose apfuura.
Asi madzimai akaremara ataurwawo nezvavo kureva kuti naivo polisi iri kuvaita kuti vagozogona batirana pamwe chete navamwe nevari kunze uko vachikwanisavo kuti vazive kuti mudzimai akaremara munhu anogona kuita basa rinongoitwa nomumwe munhu wese.
Zimbabwe ine vanhu vakaremara vanosvika zvikamu gumi nezvishanu kubva muzana. Vakawanda vavo vachiti kodzero dzavo hadzisi kuremekedzwa zvizere. Nyanzvi munyaya zvezvematongerwo enyika dzinotiwo hurumende yaita zvakanaka kubuda negwara rinobatawo shuviro dzezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika sezvinodiwa nebumbiro remitemo wenyika. Nguva zhinji vari kunze kwenyika vanogara vachichema nerekuti havasi kukwanisa kuvhota vari munyika dzavagere, kushaya rubatsiro rwehurumende vari munyika dzavari nezvimwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.
Bato reMDC Alliance rinoti riri kushora hwaro hwakaparurwa nemutungamiri wenyika nezuro unobata nyaya dzevakaremara richiti hwaro uhu hwakaparurwa pasina mutemo unohutsigira. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Munyoro anoona nezvevakaremara muMDC Alliance vaDennis Mudzingwa vati hapana chinofamba kana pasina kudzikwa mutemo unotsigira hwaro uhu.
Vakavapo sepolisi asi hapana mutemo hweparamende unotsigira gwaro iri.
VaMudzingwa vati hwaro uhu hwakapa simba rakawandisa kubazi rinoona nezvekugara kwakanaka kwevanhu iro risina vanhu vanorarama neurema.
Yakapa simba rakawandisa kuDisability Department iro rinova bazi riri muDepartment of Social Welfare risina vanhu vakaremara. Saka naizvozvo tinoona kuti rinobisa simba kubva kuvanhu vakaremara richiisa kuDepartment riri muSocial Welfare reDisability. Vanhu vakaremara vanokoshesa kuzvimiririra pane zvinenge zvichiitika zvose. Saka hazvina kunyanya kufadza vanhu vakaremara vakawanda muZimbabwe.
MDC Alliance inoti kana ichinge yapinda muhurumende ichaita kuti gwaro reUnited Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities rishande muno podzikwa mutemo wakanangana nevanhu vanorarama neurema isati yaparura urongwa sehwakaparurwa navamunangagwa uhu. Hwaro hwakaparurwa navamunangagwa huchaita kuti pave nevanhu mubazi roga roga rehurumende vanotarisa nyaya dzevanhu vakaremara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Judicial Service Commission inoti iri kuvandudza mashandiro ematare edzimhosva ose munyika. Izvo zvicharerutsira vakaremara pamwe neveruzhinji munyika. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko avo pakucherechedza makore gumi nerimwe komisheni iyi yava kushanda yakazvimirira kubva kubazi rezvemutemo, munyori weJSC vaWalter Chikwana vati chimwe chezvinangwa zvavo gore rino kurerutsira vakaremara pakuenda kumatare pamwe nekuverenga magwaro emutemo. VaChikwana vati gore rino chete vane urongwa hwekugadzirisa zvivakwa pamatare ese munyika kuti vaya vanofamba nemawheelchair vakwanise kupinda mumatare. Vatiwo mitemo yakaita seMaintenance Act, Children's Act nemimwe ichaiswa muzvinyorwa zvebraille kuti vakwanise kuishandisa mumatare.
Tirikutarisa nyaya dzekuti tigadzire maelevators ari paHigh Court yemuHarare, paHarare Magistrates Court nekuTrade Court kuBulawayo. Tirikutarisa nyaya dzekuti mabumbiro emutemo anoti Maintenance Act, Children's Act, Domestic Violence Act taise braille language kuti vanenge vasingaoni vaya vakwanise kunge vachaverenga vachashandisa pavanoenda kumatare edzimhosva.
VaChikwana vatiwo vachagadzira gwaro rekubatsira vanoshandisa mitauro yemaoko uye vati vashandi vese vematare vachadzidziswa pamusoro pemutauro uyu.
Tiri kutarisa kuburisa inonzi Sign Language Manual yatiri kuita neUNDP yekuti vaya vanenge vasinganzwi vanokwanisa kunge vachitaura nemasainzi vange vachibatsirika na panoya kumatare izimhosva. Saka manyoyo tiri kutoiburitsa tobva tatraina mainterpreters edu nevanoshanda mumatare edzimhosva kuti vange vachiishandisa muzvakanaka.
Vamasimba kuchera avo vanoshanda nesangano recenter for disability and development vaudza Studio 7 kuti vanotambira urongwa hweJSC vakati vanovimba kuti huchabudirira.
Asi taneta kuitwa manyautsa mukanwa chembere kurota ichiyamwa. Kukwidzwa ndege yemashanga kana ndege dzemashanga nezvivimbiso zvisingazadzisiki. Saka tinovimba kuti muurongwa hwavatsanangura vanhu veJSC mune nzira yekuti tizova rangaridza kuti makavimbisa zvakati nezvakati nezvakati musi wakati kuitira kuti tinge tizokwanisa kufambira mberi.
Gweta zvakare vari nhengo yesangano reLawyers with Disability Association vaAbraham Mateta vati zviri kurongwa zvakanaka chose, asi zvakakosha kuti vanoshanda mumatare kusanganisira vatongi, vanyori nevaturukiri vanzwisise nyaya dzine chekuita nekuremara.
Izvi zvinobatsira kuitira kuti dzimwe nguva pasaitika yatingati pachirungu miscarriage of justice. Saka zvinobatsirawo zvekare kuti vakwanise kunzwisisa even magweta akaremara kuti anoshanda sei.
Pava nechirongwa chinonzi Integrated Electronic Case Management System chiri kutungamirwa nemutongi wedare pamusoro Justice Joseph Mafusire. Justice Mafusire vaudza Studio 7 kuti izvi zvicharerutsira vanhu nekuti hapachashandiswa mapepa akawanda sezviri kuitika pari zvino.
Inzira yekutongwa kwedzimhosva, kushandiswa kwedzimhosva panenge pasina mapepa akanyanya kuwanda, uyezve inzira yekuti izvo vanhu vanenge vaine mukana wokuti vawane kuenzaniswa nyaya dzavo kumatare nenguva diki diki, uyezve zviri nyore.
Justice Mafusire vati vanotarisira kuti kusvika munandira gore rinouya matare pamusoro eConstitutional Court neSupreme Court anenge ari kushandisa nzira iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Chikwata chinorwisa uori muRussia, icho chiri kutungamirwa navaAlexei Navalny, avo vari mujeri pari zvino muRussia, chinoti chicharamba chichirwisa uori kunyange hazvo dare remuRussia rati chikwata cheAnti-Corruption Foundation ichi hachisi pamutemo uye chiri kupfurikidza mwero. Umwe utachiwana hwemhando yechipiri hwabata zvakanyanya nzvimbo dzekumaruwa muIndia, nzvimbo dzanga dzisina kumbobatwa nechirwere cheCovid-19 pachakatanga gore rapera. Chirwere ichi chinonzi chanetsa mumisha iri mumakomo mudunhu reHimachal Pradesh. Kutanga nemuvhuro, vakawanda vanga vachitengesa dzimotokari, midziyo yemumba, zvidhinha nezvimwewo pedyo nemigwagwa nedzimwe nzvimbo dzinonzi nehurumende dziri kuitirwa basa zvisiri pamutemo vakasara vave nemisodzi pamatama mushure mekunge zvivakwa zvavo zvaputswa muHarare, Ruwa, Epworth nechitungwiza. Nyaya yekuputswa kwezvinhu iyi yaunza mutauro pakati peMDC Alliance neZANU-PF. Kunyange mapurisa ekanzuru ari kuputsa zvinhu akatsigirwa nemapurisa eZRP, danho iri rinotevera chisungo chedare remakurukota chekuti maguta atange kucheneswa kwete kusiya vanhu vachiita madiro ajojina. Asi vanopikisa nemasangano anorwira kodzero dzevanhu vanoti hurumende iri kukundikana kupa vanhu mabasa asi yovashungurudza kana voita mabasa emaoko. Muguzeya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vakakwikwidza vakamirira ZANU-PF musarudzo dzedare reparamende kuWarren Park vaGilbert Muponda uye mutevedzeri wemutauriri webato reMDC Alliance vaClifford Hlachiwayo. Totanga nekunzwa kubva kuna vaHlachiwayo.
Udo utsinyo mhande pamusoro chaiwo chaiwo kurova vanhu panhongonya kuparadza kurarama kwevamwe vanhu, asi zvazvitishamisi nekuti ZANU-PF ndo magariro ayo. Nyika yeZimbabwe inotozviziva izvozvo kuti ZANU-PF nyaya yekuponda kuputsa ndo mabasa ayo, asi zvinhu zvatisingakurudziri zvinge zvichiitika, zvinhu zvisingafaniri kunge zvichiitika munyika yeZimbabwe. Nekuti tikatarisa nguva yapfuura iyo painaya mvura paya, ZANU-PF vachishanda futi nemaofisi iwavo ecentral government anopindira munyaya dzezve kutongwa kwematunhu, vakaputsa dzimba kubudiriro. Izvezvi vatanga futi nenyaya yekuti kwava nechando, vanhu vanenge vachitengesa zvinhu mumarodhi vachiitawo zvinhu zvakasiyana-siyana kudararamisa mhuri. Vanouya futi vaakuponda ipapo pavanokurarama napo. Mushure mekunge vaponda pavanogara, vaakuponda pavanoraramisa napo mhuri. Zvinhu zvisingafaniri kunge zvichiitika munyika inonga ichinzi inyika ine dhemokrasi kana ine kuzvitonga kuzere. Sezvatinonga tichitarisira kuti madzibaba edu nanamai vedu vakaenda kuhondo vachirwira kuti mwana waZimbabwe awane mukana yakaenzana munyaya dzezveupfumi, munyaya dzezvekugara, mune munyaya dzakasiyana-siyana dzezvematengero enyika. Asi tinoona izvi zviri zvinhu zvisisizvo zvakarwirwa nana Comrade Tongogara, zvakarwirwa nevamwe vakawanda vakaenda kuhondo.
Vamuponda pindura itinzwa.
Kuputswa kwezvinhu chinhu chinorwadza, nekuti hapana anofara kuona umwe munhu achitambudzika achirwadziwa achibviswa panga achidya napo nepanga achiriritira nekuchengeta mhuri yake. Tichibva ipapo tinochifanira kuchitarisa kuti zvinhu zvakadai zvisaitike zvakare kana kuti zvirambe zvichiitika, chii chinofanira kunge chichiitwa kuti tinyatsogadzirisa magariro evanhu nemashandiro evanhu vachigara upenyu huri nani hunosumukira. Chekutanga chandisingawirirana nacho chataura nemutauri abva kutaura, ari kunge ari kuda kublema kuti ZANU-PF ndo yakanganisa, ndo yakonzera izvi. Chekutanga tofanira kuzova kuti kanzuro yeMDC ndo iri kutonga muHarare, uyezve ndiwe iri kutonga mamwe mataundi ese ari muZimbabwe. Kubvira ye2000 maurban councils ese anga achibatwa neMDC. Mukatarisa kuri kunetsa kune mvonga mupotera, pane munhu anenge atori kukanzura anenge atori neushamwari neMDC, kana atori munhu weMDC councillor anenge achitodya napo panzvimbo ipapo, achipiwa choko muhomwe, achitoisa vanhu ipapo illegally achitodya mari. Yet hapana masheds, hapana matoilet zvimbuzi. Saka nekudaro isu semaZimbabwe tichifanira kuisa musoro pamwe chete kuti vakomana nyika yedu yosumuka sei, toisa sei infrastructure yekugadzira kuti mavenda edu ari ipapa acho voaccommodatwa sei.
Todzoka kwamuri vahlatywai.
Matonzwowa veZANU-PF vatoconfirma kuti ndivo vari kuita, ndivo vari kuputsa. Vari kuputsa nenyaya yei? Nenyaya yekuti malocal authorities muri kutungamirwa nevanhu veMDC, kusanganisira makanzelas akawanda akadzingwa neZANU-PF asikati kuti basa rifambire mberi zvakanaka. Kufambiswa kubasa kumacancils hakuna chinoitwa mukanzuru chisiri kudiwa nevamaminista ivavo vezanu vakasiyana-siyana. Izvi vakaisa mamwe mastructures avakaisa devolution avasoda kuimplementa, vari kuisa zvavari kunga zvichiisa zvinonga zvichinzi maprovincial zvakadai. Asi provincial council yacho inofanira kuti iite mabasa acho, itarise neitati zvinhu zvifambe maringe nemapriorities development muprovince. Inenge isipo.
Petai hurukuro yedu vamuponda.
Nyaya iripo ndeyekuti MDC yapererwa. ZANU-PF tungamiriri huri kuratidza kutungamira kune gwara. Mukatarisa road yeHarare to Bedbridge kuvakwa kwairi kuita, wotarisa madhamu ari kuiswa, wotarisa mabasa ari kukreditwa nemaindastry ari kuvhurwa every week basically ari kuvhurwa kuti vanhu vakushanda kwamutare kwakavhurwa industry yemafuta nesipo nethings like that. Ndo zvinofanira kunge zvichiitwa munyika. Asi patiri izvo haisi nguva yekublema vamwe kuti wazodii. Itambe kuti even MDC yacho ingadai kutounza musoro pamwe chete neZANU-PF kuti aiwa zviri kuramba zvichiitika sei, ngatitataurirani tione kuti progress ingaita sei.
Vakakwikwidza vakamirira ZANU-PF musarudzo yemumiriri weWarren Park muparamende yevaGilbert Muponda. Manzwawo zvakare kubva kumutevedzeri wemutauriri webato reMDC Alliance vaClifford Hlatyiwayo. Vaviri ava vanga vari parunhare muHarare, muhurukuru yanga ichikokerwa naBlessing Zulu Studio 7. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti vanhu havasi kubuda neuwando hwavo kunonyoresa kuvhota, zvichinzi izvi zviri kuitika mumatunhu akawanda emunyika. Mukuru anoona nezvesarudzo mudunhu reUlawayo vaInnocent Ncube vakaudza bepanhau reNewsday kuti vanhu havasi kunyoresa mudunhu ravo kubva zvatanga urongwa hwekunyoresa kuvhota muna kubvumbi wegore rino. VaNcube vakati vave kutokumbira vezvematongerwo enyika kuti vakurudzire vanhu kunyoresa kuvhota. nyanzvi mune zvesarudzo dzinoti kusanyoresa kuvhota kwevanhu vakawanda kunogona kukanganisawo kuganurwa kwematunhu kana kuti delimitation sezvo matunhu anenge aine vanhu vashoma achizodimurwa. Studio 7 yaedza kubata vanxube kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu mudunhu reulawayo asi vanga vasiri kudayira nharembozha yavo uye vanga vasati vapindura mibvunzo yedu yatatumira nenharembozha. Takundikanawo kubata mukuru anoona nezvesarudzo muzeki vautoile silaigwana sezvo vanga vasiri kudayirawo nharembozha yavo. Asi mukuru anoona nezvezvirongwa muri mwe sangano riri kukurudzira kuti vanhu vanyorese kuvhota reelection resource center vaSolomon Bobosbunu vanoti ichokwadi kuti vari kusangana nematambudziko ekuti vanhu havasi kubuda neuwandu hwavanotarisira kuti vange vachinyoresa kuvhota.
Ichokwadi tiri kusangana nematambudziko akafanana neiwayo kuti vanhu havasi kukwanisa kubuda kuti vanoregistra kuvhota vakati wandei neuwandu hwatinenge tichiasira kuti vanhu vakawanda kana tikatarisa kuti pagore rimwe chete kana pamwedzi umwe chete vanhu vanogona kusvika makore 18 kana vanogona kunge vachinja citizenship yavo vanenge vakati wandei. Saka tikazotarisa nhamba iyoyo nenhamba iri kubuda kuti ende unorejista kuvhota tikuona nhamba iyoyo iri pasi zvakanyanyisisa. Saka chinhu chati kutoona kuti idambudziko ririko vanhu havasi kuenda kunorejista kuvhota havasi kunonyoresa. Saka idambudziko ratiri kusangana naro matunhu akasiyana siyana.
Chii chamuri kuona chiri kuita kuti vanhu vasabuda vachinonyoresa kuvhota?
Chekutanga chatinotarisa ndinoti kazhinji kacho vanhu tinovapa chidokwa dokwa chekuenda kunorejista kuvhota kazhinji kacho kunge vachiziva kuti sarudzo dzaveko mwedzi mishoma inotevera. Saka pazvichireva kuti nenyaya yekuti hatisati tawana macandidates hatisati pakuzivanawo general contesta election iriko 2023 vanhu vanogona kumbogara kwatingati pachirungu kutomborelaxa votombokanganwa nezvesarudzo. Chimwe chatingataure zvekare inyaya yatingati access nzvimbo idzi dziri nechekure dzimwe dzacho. Chimwewo chatingatarisa zvekare inyaya yecovid kuti vanhu vanogona kuvachingozvityirawo zvekare even zvekufambisa zvacho mafambiro acho mazuva anaya kwatotarisa kuti munhu ari kubuda kuenda kubasa chaanotambudzika kuti aone transport yekuti akwira asvike mutaundi. Saka kureva kuti vanhu vanogona kutarisa zvinhu zvese izvozvo semafactors anga angodaro ariwo ari kukonzeresa kuti vanhu vange vari vashoma vari kunorejista kuvhota.
Kusanyoresa kuvhota kuri kuitwa nevanhu kunokanganisa chii muurongwa hwesarudzo?
Kana tichitotarisa nyaya yekuganurwa kwematunhu kusanyoresa kwevanhu kuvhota kunoita kuti pachange pachidzoka kuitwa kuti maboundaries aanenge achifamba sei nzvimbo dzinenge dziine vanhu vashoma vanenge vakanyoresa dzinogona kupedzisira zvekare dzaafectwa muchirungu. Watingati kudamburwa kwadzo kunogona kupedzisira kwaita kuti mamwe matunhu aite madiki mamwe achikuda zvichienderana nekuti vanhu vakarejista kuvhota munzvimbo idzodzo vakawanda sei. Saka chinhu chinenge chakakosha kuti vanhu vange vakarejista kuvhota. Tichizotarisa zvekare kusarudza vatungamiriri vanotimiririra kungava kudare reparamende makanzuru kungava kumirirwa kwese kunoitwa nehofisi dzinenge dzasarudzwa dzakusarudzo dzinenge dzaitwa munyika vanhu havawane mukana wekuzenge vachivhota. Zvekare pane chimwe chidzidzo chirimo chekuti kana usina kunyoresa kuvhota by election ichizoproclaimwa unogona kutarisa kuwana mukana wekuzovhota muby election inenge ichizoitwa.
Sesangano reERC zvi zvamungakurudzira kuti dai zvaitwa?
Hatinokurudzira ndechekuti yakavhota education zvakakosha kuti tose tiise musoro pamwe chete. Mastakeholders atingati muchirungu vari kubatirana panyaya dzesarudzo togara pasi toona kuti tingaitei tiri pamwe chete.
Vanga vari mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reelection resource center vaSolomon Bobosbunu vari parunare muHarare nestudio 7. Muchirongwa chewomen's round table na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nemadzimai emuZimbabwe. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu nhasi. Mutongi mukuru wematare edzimhosva vaLuke Malava vachenurwa nedare repamusoro richiti havana kuzvidza matare edzimhosva pavakadzokera kubasa. Judicial Service Commission inoti iri kuvandudza mashandiro ematare ese munyika, izvo zvicharerutsira vakaremara. Zimbabwe Electoral Commission inoti vanhu havasi kubuda neuwandu hwavo kunonyoresa kuvhota. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.